vanhu vanodarika mazana mashanu vanosanganisira vemachechi akasiyana siyana pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira nhasi vaungana patrinity methodist church muharare pavaita munamato wekunamatira zvizvarwa zvezimbabwe zviri kusouth africa uko kuri kudzingwa zvizvarwa zvedzimwe nyika nezvizvarwa zvenyika iyi vachitaura pamunamato uyu mutungamiriri wezimbabwe council of churches vaishmael mukwanda vati zviri kuitika kusouth africa zvinhu zviri kurwadza vedzisvondo zvikuru
chechi yajehovha iye zvino inobata basa ratinoziva kuti ndo ratakashedzerwa kuti tibate mukati mavanhu vajehovha. One profound saying from King David in Psalm chapter number 133 verse 1 says, how good and pleasant it is for brothers and sisters to live together in unity. Zvakanaka sei kuhama dzangu kuti hama nehama dzigare pamwe chete mukudana nemurunyararo.
Vataura vakamirira masangano anoshanda akazvimirira uye vachishanda nesangano reZimbabwe Students Christian Movement vaDouglas Mudereki vati chiri kuvarwadza ndechekuti pane zviuru nezviuru zvezvizvarwa zveZimbabwe zviri muzvikoro zvekusouth africa zvichatadziswa kudzidza nebongozozo riri kuitwa nezvizvarwa zvesouth africa. Vati kutumira masoja nemapurisa kunzvimbo dziri kuitwa bongozozo kuri kuitwa nehurumende yesouth africa hakuna zvakunobatsira kana hurumende yavajacob zuma isina kutsvaga nzira dzekupedza nyaya yekurwiswa kwezvizvarwa zvedzimwe nyika musouth africa.
Nezviri kuitika zvichazovei nevana vari kudzidza kusouth africa? Even worse more, vacho vari muno muzimbabwe tese takaendeswa kuzvikoro vamwe vedu nenyaya yesouth africa iyoyo. Vanamai vatisinaira vachienda kusouth africa.
Amen.
Zvichazovei kuvana varasirwa nevabereki vavo? Fundo yavo ichazenge yakamira pai? Tichitaura kudaio,
vanhu vazhinji vanonzi vakakuvara vamwe vakafa mumhirizhonga iri kukonzerwa nezvizvarwa zvesouth africa izvo zviri kuti vanobva kune dzimwe nyika vanofanira kubuda munyika mavo vachivapomera mhosva yekuvapedzera mabasa. Zvichakadai, hurumende yakatumira mabhazi pamuganhu wesouth africa nezimbabwe kubedbridge kunotuta zvizvarwa zvezimbabwe zvakatiza kushungurudzwa uko kuri kudaidzwa kuti xenophobia. Vamudereki vakurudzirawo kuti vedzisvondo vabatsire vanhu ava pamweya pamwe nekutaura navo kuti pfungwa dzavo dzigadzikane zvichitevera mhirizhonga yavakasangana nayo kusouth africa. Zvichakadai, mutungamiri weevangelical fellowship of zimbabwe Vashingi Munyeza vakurudzira mutungamiriri wenyika varobert mugabe nehurumende yavo kuti igadzirise kusamira zvakanaka kwakaita upfumi munyika nechimbi chimbi vachiti ndizvo zviri kukonzera kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvibatwe senhapwa kune dzimwe nyika dzakaita sesouth africa. Zvizvarwa zvezimbabwe zvizhinji zvakatizira kusouth africa pakatanga kuita zvinhu manyamamire norongo munyika zvichinotsvaga mafuro manyoro.
Chatiri kukurudzira hurumende ndechekuti tigadzirise upfumi hwenyika kuitira kuti vana vezimbabwe vasaite zvekutiza zimbabwe, asi kana vachibva muzimbabwe vabve vachida kuonawo kuti kwavari kuenda, kana zvikasashanda vanokwanisa havo kudzoka. Iye zvinezvi vava nhapwa munyika yesouth africa nenyaya yexenophobia tiri kutaura. Zvekuti dai zvange zvakaoma ikoko vaingogona kudzoka kunokumba, nekuti zvavari kuda ikoko vanogona kuzviwana kunoko, asi zviri kunetsa inyaya yezveupfumi hwenyika. Saka tiri kukurudzira hurumende kuti itarise zvinhu zveupfumi hwenyika nekuchimbidzika kuitira kuti dambudziko risarambe richienderera mberi.
Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vaudza Studio 7 parunhare kuti hurumende yezimbabwe iri kuedza nepose painogona napo kuti ivandudze upfumi hwenyika kuburikidza nechirongwa chayo chokuvandudza upfumi cheZimbabwe Agenda for Sustainable Socioeconomic Transformation kana kuti ZIMASSET. Vamunyeza vakurudzirawo vamugabe avo vanovesa chigaro wesangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica SADAC pamwe chete neAfrican Union kuti vashandise zvigaro zvavo izvi kupedza matambudziko ari muAfrica kuitira kuti nyika dziri muAfrica dzive nerunyararo pamwe neupfumi hwakasimba.
President wedu vamugabe ndiwo chairman weSADAC, ndiwo chairman weAU, zvinoreva kuti tine mukana wakanaka kugadzirisa zvimwe zvinhu zvakaita sezvizvi nekuti tine chigaro chacho. Saka tinoda kukumbira hurumende kuburikidza naprezidendi wedu kuti zvinhu izvozvo zvigadziriswe, isangove iri nyaya muna 2008 zvakaitika, nao zvaaitika zvakare. Chii chinofanira kuitika kuti zvisazoitike zvakare? Saka isu sekereke tiri kuti hatidi kuzvinzwa futi rimwe gore. Nekuti nhasi zviri kuitika zviri kusouth africa, mangwana zvinogona kungoitika zvaamuno muzimbabwe. Vanhu vekusouth africa vaakunetsekanawo nezviri kuitika munyika mavo. Hatidi magarisiro akadaro sekereke. Isusu tiri vanhu veri kugare, kereke inoda rugare. Tinoda kutendawo vatungamiri venyika nenyaya yerugare rwatinaro munyika, kuti hatina mhirizhonga yatinonzwa. Izvozvo ngazvirambe zvakadarowo zvakare.
Kunyange hazvo vamunyeza vaita kurudziro iyi, vamugabe vakabuda munyika vachienda kuIndonesia kwavari kupinda musangano wenana aligned movement pamwe neweAsia Africa Summit, izvo zvakashorwa neveruzhinji pamwe nedzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika. Avo vanoti vamugabe vaifanira kuenda kusouth africa kuti vanobatsirana navazuma kupedza nyaya yemhirizhonga iyi. Nekune rumwe rutivi, vazuma havana kuenda kumisangano iyi vachiti vari kuda kuedza kugadzirisa nyaya yezenofobia. Kunyange hazvo mutungamiriri werimwe remapato anopikisa musouth africa reeconomic freedom fighters vajulius malema vari kupomera vazuma mhosva yekukonzera zenofobia musouth africa. Vamalema vanoti vazuma munhu anoda zvemhirizhonga, saka nokudaro vane ruoko munyaya yezenofobia iri kuitika musouth africa mazuva ano. Vazuma havasati vapindura zvakataurwa navamalema muparamende yesouth africa izvi, uye hatina kukwanisa kutaura navamark maharaj vanove mutauriri wavazuma. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yeah.